Cruzeiro. A gente não lê de motores, de esquadra, a gente não lê de um express.
Nasi tati timbo pakurirana nevateereri uye kuti vateereri vanzwewo kuti kunze uko kune muimbi anonzi Mukoma Rashid K Muzori vanoimba nechikwata cheZisengwe Express.
Andiyo tariro yangu kupusa imba yangu baba pamutongo wenu unikangoni reze.
Mungatudza kuti makatanga rini zvemumhanzi izvi?
2012 ndo pandakatanga kupinda mune zvemumhanzi. Ndobva ndazokwanisa kudzidzisa dambarefu muna 2014. Saka pari zvino ndari madambarefu maviri. Rumwe randakaburisa last year 2015.
Nyaya dzekuimba idzi haisi nhambe ingangoitwa nevanhu kubva ndakungofunga zvokuimba uchikwanisa kunge uchirarama mukuimba. Imi muri kuimba zvekutamba here kana kuti muri kutoimbawo zvekurarama nezvemumhanzi?
Ndangoti chingori chipo chiri mandiri. Saka ndakangoona kuti ndirikutaka zvanguri mubasa. Saka ndakangoona zvakakodzera kuti ndikozadzise zvemukopo. Pamwe pangu ndokunzwa kuti ndinofanira kungoimba matunhu aanga achimbouya. Yese pandii ndinofanira kangoona kuti zviri nai ndiitevo pangu mubasa atira. Ndazvitevo zvakare. Ndiri kubva pamba pangu kuti ndinofanira kungomuisa.
Musambo upi wamunoimba Mukoma Rashid?
Ndinoimba musango weSungura.
Sungura. Pane kamwe kambo kandanga ndichimboteerera kandichaitawo kuti titeerere pamwe chete zvakare nevateereri kanonzi ruva remwoyo. Vazhinji vandamboteerera navo kambo aka vanga vachiti uri kunyeba kuti anonzi Muzori muimbi uyu. Ndi Mukoma Tongai Moyo. Matima mbosanganawo here nevari kufananidza manzi enyu neya Mukoma Tongai Moyo?
Ya, ndombosanganawo nevamwewo vachiti maimbiro enyu akada kuita kunge Tongai Moyo. Asi ndokubvawo kungodawo kufananawo kwemanzi pakushaura nekuti handira kumbobvunzirwa kundashandawo nemimbi Tongai Moyo.
Usambogaya iwewe nezvazo zvinowanikwa.
Imi munoimba nechikwata chinonzi Zisengwe Express. Tiudzei kuti makapinda sei muchikwata ichi kana kuti makachiumba sei?
Chikwata ichi takachikoma 2012. Nokuti ndakangokurawo ndichifarirawo zvekuimba. Nekudaro ndakangondine masongs angu. Ndopandakabva ndatanga kusanganawo nevamwe vose vakatangawo kusiyanawo tidzidzowo madhitari. Kudzamara ndava nemamemba chaicho vakanga vati vanokwanisa kubatsana navo neni kuti vatazokwanisa kukoma chikwata ichochi chinozisenge express ndapari zvino.
Kana zuva rikabira kudai ndinogaye iko inize chiko chingandivaraidze. Kana iwe usipo ini mumwe wako iwe.
Zita Zisengwe Express iri rakabva papi imi muchinzi Muzori?
Zisengwe Express zita iri angotova nabzwa ndaenda kuedza kutsanangurira vasiziye chikwata ichi. Ine mumhanzi wakawanda unokosha watakasenga. Ndaida kutarinza vateeri kuti takasenga zvinofadza vanichatitigira zvakanyanya kusanganisira mumhanzi mashoko nemaridziro atinoita magitari edu. Yekuti takatisengei zvakatowandei zvekufadza vatsigiri wedu.
Maberekerwa kupi Mukoma Muzori?
Takaberekerwa kuZumba. Ndiko kwandakurira ikoko. Kudzamara ndazovawo muno muHarare mandiri kuita nekuiza gari yabatimusha ndiko kuZumba.
Uzumba inenge yakunetsa munyaya dzemumhanzi. Tinoona kuti kune vaimbi Ja Preza, Endi Muridzo naMukoma Kamunjoma vaimbi vekuuzumbawo. Tinonzwa zvakare kune mumwe anonzi Chinyanga vaimbi vekuuzumba. Tiudzei kuti chii chaita kuti musimukewo muuzumba munyaya dzemumhanzi?
Ndangoti zvatagarawo zviri mandiri zvemumhanzi. Tono vamwe vangu vamwe vangu vachiitawo izvozvo takangoonawo zvakakodzera kuti ndingosimudzire musambo iwoyu kungura iwo ndibva kutondore kuzairori.
Mataura kuti mune madambarefu maviri. Ndeapi mazita awo madambarefu uye dzimbo dzingawanikwa ipapo nevatsigiri venyu?
Ndangoti tamba rekutanga rinonzi Ndinoguma. Ndopanowanika nziyo dzakaita sana kutungamira rova remoyo zvino zvakangodaro zvakatowanda rine mavidhiyo azvinokwana kuita 6 kubva kwazoyawo rishiri racho rinonzi mukoshesi rinana ziva dzinza rako pamutatu nedzimwewo dzakangowanda dzinova nambar yechiroro
inindinomiramira kumiramira kumirira iwe inindinorotomoka kurotarota kurota iwe inindinomiramira kumiramira kumirira iwe inindinorotomoka kurotarota kurota iwe
vanoda kukubatai vanokubatai papi mukoma Rashid
pane nhamba dzipo 0774116393
dzipamhei zvakare
0774116393
mashoko amungasiyira vateereri nevatsigiri venyu munguva ino yezoro rekisimusi
ndinoti kuvatsigiri wedu chikwata chenyu chiripo uyezve chakasimba chine shungu chekuzadzisa zvinhu zvenyu pamwoyo zvamunoda inini ndo zvatinoita muve nezoro rakanaka
kugara zvakanaka nevamwe itariro yangu yasi neyawangu baba inini ndikangonireivo
Rashidi kana chingomira anomira
Jamaa
Sengwe kana chingeya uya inouya